manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 21 2021 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe. Asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika, unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission in Perasi varipo. Boka rakazipa bumbiro remutemo rakagadzirwa kuti tibatsire kuti kuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yeguku rahundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe nhasi kuitira kuti vakurukure pamwe nekubuda nezvisungo panyaya yeguku rahundi. Madzishe aya aungana pasi pesangano reNational Council of Chiefs. Nyaya hombe yataurwa nezvayo ndiye kuviga patsva vanhu vakafa munguva yeguku rahundi, uye madzishe ekumateberland anonzi apiwa mvumo yekuviga patsva vanhu vakafira mumatunhu avo. Mashoko atiri kutambira anoti nyaya yekuripa vanhu vakafa muguku rahundi haina kutaurwa nezvayo. Kunyange hazvo pabuda mashoko ekuti vamwe vanhu vanogona kubatsirwa, Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwe maonero avo.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe. Asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika, unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission in Perasi varipo. Nekuti ndoboka rakazipa bumbiro remutemo rakagadzirwa kuti tibatsire kuti kuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Tiri kunzwa kunzi izvo madzishe anenge awirirana navaMnangagwa panyaya yekuti vanhu vange vachivigwa patsva. Munotora sei danho iri?
Tinoti nyaya kuvigwa patsva inyaya yakakosha kuvanhu nemafunge nekuzvarwa kwedu sevanhu vatema. Saka inyaya yakakosha nekuti vanhu vanga vachitambidzwa kuviga vanhu kunyika kwavanogara ikoko vanhu vavo vakashayika. Takaona pakawanda paibiwa matumstoni vanhu vanotambidzwa kuungana zvagara zvichiitika. Saka tinoti icho chinhanho chakanaka chekuti vanhu vanzi vakwanise kudi kuviga. Asi patinoti panoda kuti pazoitwa chakakosha ndechekuti pave nechokwadi inonzi truth telling. Kuviga hakuzi nakuzigo chete kunoda kuitwa. Tutanga taziva kuti vanhu vakafanei vakaurayiwa nani, chii chakaitika, vakaurayirwe chii, yatingadi kuti sazvidzokorose futi mune ramangwana. Mhuri dzavo dziri kupi, dziri kudyei, munharaunda mavo mune development boom yakaitika here isina kuitwa nenyaya yekuti vanhu vanga vari panguva yekupokana vanhu vachiurayiwa nehurumende, uye kuti kudzidzisa zvisazorambe zvichiitika zvekare munyika medu. Ngapagadzirwe nyaya yemainstitutions kuti mainstitutions asave anenge achiraniwa nemauto, kuti mainstitutions ave ari independent, kuti asave nemapati anenge akarerekera, kuti mainstitutions ave ari strong vanhu vavimbi nemainstitutions. So nyaya inofume yakanaka, chokwadi chakanaka. Vanhu ngava vachitya vachiremekedza bumbiro remutemo wavo.
Tiri kuona kuti vaMnangagwa vava nenguva vachigara vachisangana vachitaura nenyaya yeguku rahundi. Semaonero enyu zvinoreve izvi?
VaMnangagwa vanga vari pakati penyaya yeguku rahundi. pakaitika ground wanga vari minister of defense handiti saka handifunga kuti ivo pacho zvavovoga vakatanga kusangana nevanhu vanhu vanga zvitambire nekuti vanhu vazhinji vanenge vachitya kutaura zvakaitika saka nokudaro ndosatora nyaya yenperas vamunangagwa vaedzawo vaenda pane rimwe danho kudarika president Mugabe kuti vaedza kutanga kutaura asi chinodiwa ndechekuti ngavasiye nyaya iyi inyatsoitwa nenperas vape nperas masimba neimari yekuti iite basa iriraka zvakachena zvisave nyaya dzekutsvaga mavhotsi asi ive nyaya yekugadzisa nekuti kune vanhu vakafa kune mhuri dzakashaya kune mhuri dzakashayiwa vanoriritira uye Zimbabwe izvozvo pari zvino yakangotsemurwa nepakati nekuti vanotaura chindevere nevanotaura chishona nenyaya yekuground saka nyaya iyo inofanira kugadziswa zvinhu zvomene kwete kuti vanhu vangosangana sevachiita havo politics politics dzakanaka asi dai vaendesa nyaya yekuumba nyika mberi tinofunga zvisingabudiri pachena
mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare Vanhu vakawanda vava kuona zviri nani kuenda kudombaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munzvimbo dzinobhadhariswa mari sezvo vasiri kubatsirwa munzvimbo dzinobaiwa vanhu nhomba pasina muripo. Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo.
Mumwe mugari womumusha werujeko vanoleji matumba vati vakandobaiwa nhomba kuchipatara chiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomirira mumutsetse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva
ya ini ndakatozondovaccinatwa kumaprivate clinic mushure mekunge ndaita masvondo maviri nda kundobayiwa kuclinic yekanzuro kurujeko asi ndandisingakwanisi kuti ndiaccesse mushonga nenhau kuti vanhu vanga vakawandisa uye vanobaya vanhu 50 pazuva
vamatumba vati kuzvipatara zvisiri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadhariswa mari inosvika madhora maviri kuamerica iyo yakatarwa nehurumende mumwe mugari wajohanes chihwan avo vati vakabayiwa muchipatara chakazvimiririra vati kunyange vachibhadhariswa mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba wakamirira kubayiwa
kuzvipatara zvehurumende kune dambudzo rokuti ndezvamahara saka chinhu chamahara unofanirwa kuti uchishandira somunhu uri kushandira mahara nokuti havai kushandiri nenguva yaunoda vanhu vacho vakawandisa ivo vanhu vacho vanobaya vacho vanoti vavashoma zvototi dei zvaibvira vatowedzera manpower yavo
Mutauriri weZimbabwe National Family Planning Council mumasvingo vaHebert Chikosi vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobayiwa nesangano ravo senzira yekutisa mitsetse kuzvipatara zvehurumende
vanhu vari kuuya neuwandu hwavo nekuti kwedu hakuna matiyo akawanda tiri kubaya vanhu vakati wandaita zuva kubetsera hurumende kuti tishuve kuvhesa vadzivirirwa
Chimwe chipatara chakazvimirira cheSimas chiri kubayawo vanhu mumasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical aid. Mumwe mushandi ataura neStudio 7 paSimas aramba kudomwa zita rake nekuti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingambobhadhariswi. Murizi wemakurira private hospital Dr. Phineas Makurira vati zvipatara zvakazvimirira zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza uwandu vanhu vanobaya nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubaya vanhu nhomba svondo rinouya
hurumende yakazotibvumidza kuti isu vemumaprivate tiite basa irori so we expect kuti tinotanga vhiki rinouya
mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vati hurumende inotenda nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvipatara zvakazvimiririra uye inokurudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza uwandu kuzvipatara zvehurumende
tikainkludha mafarmacies tikaincludhawo mamwe maprivate players kune maprivate clinics maprivate hospitals akapindawo muchirongwa icho chichi kucomplimenta government effort tiri kuona riri danho rakanaka iroro izvo nenyaya yekuti vanhu vaakuda kubayiwa nhomba wawandisa macenders
nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda nezuro vanhu makumi maviri nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvatsitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri 4220 vanhu mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu 386 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevasere 122,288 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nemazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe 2,271,729 mabai wanomba yepiri wa milioni imwe chete neziuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana makumi mashanu nevapfumbamwe 1,427,150. Hurumende ine urongo hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato kana kuti party agents pamwe nevanoongorora sarudzo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekudzoka kubva kunoongorora sarudzo dzekuZambia, mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosibunu vati kuchengetedzwa kwemavhoti kwagara kuchiitwa nevemapato pamwe nemasangano anoongorora sarudzo akaita seravo. Asi vaBobosibunu vati musiyano wavepo pari zvino ndewekuti kurudziro iripo ndeyekuti munhu wese anenge avhota amirire kuverengwa kwemavhoti.
Ndofunga chatiri kunzwa kazhinji chichitaurwa muchirungu vanhu vachiti defend your vote. Stay defend your vote all the time. Inyaya yakangofanana nenyaya yatagara tinongoita makore ese. Asi kurudziro iripo panguva ino ndeyekuti munhu wese ngaamirire aone kuti zviri kufamba sei, basa racho rafamba zvakanaka here.
VaBobosibunu vati kuvimba nekutarisirwa vhoti nevanoongorora sarudzo vakamirira mapato ezvematongerwo enyika zvinonetsa, nekuti dzimwe nguva vanenge vasiri panzvimbo dzekuvhotera dzose. VaBobosibunu vati chakakosha kutora umbo hwezvabuda musarudzo panzvimbo panenge pavhotera munhu.
Nekuti dzimweni dzenguva vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vasina vamiririri vavo panzvimbo idzodzo, asi muridzi wevhoti ndiwe. Mapato ezvematongerwo enyika vanhu varida kungosarudzwa. Saka kureva kuti zvave kwatiri isusu sevagari vemunyika kuti tichengetedze vhoti yedu igone kuzoverengwa iriyo sezvayabva iri patavhotera kana kuti pandavhotera panguva yandinenge ndavhota.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo nzira dzekuchengetedza vhoti dzinogona kuitwa nevanhuwo zvavo vanenge vavhota vanofanirwa kuona kuti zvabuda panzvimbo yavavhotera ndizvo here zvaendeswa kumusoro kucommand center.
Ordinary people vanenge vane mainterest yekuona kuti vhoti yake yasvika papi, yakaunda kusvika papi. Ndo vhoti mavhoti averengwa papolling station.
Mutauro weMDCT vaWitness Dube vati bato ravo rine urongwa hwekushandisa nhengo dzaro dzinogara munzvimbo dzinenge dzichivhoterwa kuchengetedza mavhoti.
Saka isusu sebato tiri kutarisira kuti kana takuenda kumaelections tichambenge tiine strategy inoti iyo maelection agent edu achabatisana nevanhu kana kuti nhengo dzepati yedu, but vachigonawo kuti vataurirane nevamwe vanenge vari munharaunda iyoyo iri kuitirwa maelections.
Mutauriri weZimbabwe Election Commission vakwani moyo vanoti kuchengetedza vhoti pamutemo munyika kunoitwa nevanenge vabvumirwa nebazi ravo, kwete munhu wese, sezvo paine mutemo wekuti munhu akavhota anoenda kure kunosvika mamita mazana matatu kubva panenge pachivhoterwa. Vamoyo vanoti vanhu vari kutaura nezvekuchengetedzwa kwevhoti vanhu vari kuda kukonzera mhirizhonga pasarudzo.
No, it's unlawful in our context in Zimbabwe. What I say is that when you vote, yes, you cannot be within 300 meters from the polling station. So what it means that when you vote and go away.
Hazvibvumirwe nemutemo muZimbabwe nekuti kana wavhota unofanirwa kuenda mamita 300 kubva pari kuvhoterwa. Zvazvinoreva ndezvekuti kana wavhota unofanirwa kubva waenda.
Asi vaMakone vati hapana chinotadzisa kuti munhu avhota adzoke panenge pave kuverengwa mavhoti.
100 meters ino apply. 100 meters zviya zvendezvekuti izvo haufani kukambena polling station. Asi hapana chinokurambidza kuti unge uri pedyo nepolling station kana kuti udzoke patime inenge ichizoverengwa zvabuda musarudzo idzozo.
Nyaya yekuchengetedza voti iyi yamutsiridzwa nekuda kwesarudzo dzakaitwa kuZambia yakonzeresa mutauro munyika, vakawanda vachiti ndizvo chete zvinoita kuti sarudzo dzisabirwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvikangwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 16 vakaurayiwa nezuro mukurwiswa kwakaitika kuChamhembe kwakadziva kumadokero kweNiger. Dunhu iri riri kurwiswa nechikwata chinopfurukidza mwero chiri chechitendero chechiIslam. Varume vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani vakapfura vanhu vainamata mumusha weTheim mudunhu reTirabelli. Dutu mpengo retropical storm Henry riri kutarisirwa kuvhiringa zvakanyanya dunhu reNorth Carolina, uye richange riine mvura pamwe nemhepo yakasimba. Dutu mpengo iri rinonzi riri kufamba zvakanyanya zvekudarika makiromita 110 paawa imwe chete. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mpengo iri richarova zvakasimba nzvimbo dzinobva muNorth Carolina kusvika kudunhu reMassachusetts. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi ndaita hurukuro negurukoto rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, kana kuti Shadow Minister of Labour muMDCT Amai Paulina Mupariwa.
Ndinoda kuti ndinofara uye ndinotenda President Douglas Monzora neutungamiri kungondikoshesawo kungondiona kuti ndinokwanisa kufana kubata ndakamirira gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu. Nekuti donzvo randinaro ndinongotarisa ndikatarisa chiso chemunhu, ndinoona kuti ndopanofanirwa kunge paine upenyu hwevanhu. Saka ndinonzwa kufara uye ndinoda kutenda President wangu Senator Douglas Monzora nekundiremekedza nekundipa chiga chekuti ndimiririre vashandi.
Makashanda kwenguva yakareba musangano revashandi, ndezvipi zvinhu zvamunoona sezvipengaidzo zvakatarisana nevashandi pari zvino muZimbabwe?
Ndinoda kuti ndofunga kuti mararamiro ari kuita vashandi pari zvino netingangoti gore rino gore rapera zvese, mukatarisa totanga neicho chirwere checovid-19. Vashandi havasi kukwanisa kuenda kumabasa zvakakwana. Vashandi havasi kukwanisa kuwana donzvo rekuti iko kunonzi kutestiwa, iko kunonzi kubayiwa. Haisi nyore kuchizonowana kubayiwa nekutestiwa kwacho zvinoti nesei yatinoti access pachirungu. Number 2 inyaya yekuti idzo mari dzacho dzinotambirwa nevashandi hadzichatenga chunhu, nekuda kwokuti munyika maakushandiswa mari dzakangoti wadei, iwo madhora yando angoshanda. Munhu wese ari kutengesa chero chinhu mustreet anokutaurira mari yemadhora. Saka kureva kuti dambudziko riripo nderekuti ivo vashandi vacho vanenge vasina mari yacho yemadhora. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yavanotambira haitokwani kuti kana kuti kuri kuda kuchinja pamusika mutema kuti izoita madhora, haitomboripo mari yacho iyoyo. Yatinoti mari zhinji dzinotambirwa nevashandi dziri pasi peyatinoti poverty tatum line. Tikatarisa kuti mumwe ichero munhu akaenda musupermarket kunotenga zvinhu, kana munhu achitambira 1000 ingave 3000, hapana zvinhu zvaanenge atenga, anongoona ngotenga 3-4 items. Ko kana ndatenga nemari iyoyo kuti mangwana ndinozokwira vanokwira nebhasi vachienda kumabasa, mamitero yedzimba vanobhadhara nei, magetsi vanotenga nei, zvinongowanikwa zviri zvinhu zvakaomarara. Matambudziko mamwe acho ari kuwanika ndeyekuti munoona zvakare pane nyaya yatinoti tangawandidaiya sexual harassment pamabasa. Yatowanda zvakanyanya nekuti tumabasa tacho turi kuwanika ndetwe makambaniwo mamwe anenge ari madikaya, kuti munhu anenge ari wekambani pake apauya munhu akanga achida kutsvaga basa anowanika kutombotanga anzi tangawandida kuti ndikwanise kuti ndikutore pabasa kuti uive mushandi wepo. Chekupedzesera chiripo ndechekuti nhaurirano dzinoitwa dzatinoti dzetripartite negotiating forum dziyadziya hadzisi kukwanisa kuburitsa chivimbiso chekuti vashandi vange vaine kakuvimba, kana kuti yatinoti trust pachirungu, kuti kana tichinge vabataurirana pawanikwe kuti zvatabvumirana ndozviri kuenda kunoitwa. Pari kungoramba pachingotauriranwa pasina yatinoti implementation yezvinhu zvabvumirana. Zvinova zvinozokonzeresa kuti mumaindastry munoshandwa nemumabasa macho munoshandwa imomo kunowanika kwaane matambudziko ekuti nekuti zvataurwa zvaendwa kunotaurwa nazvo hazvina kuwanisa kuti zvibudirira hazvina kusvika kumagumo kana kumupendero kwokuti vanhu vapedzerane kutaura kuti vanhu vakwanise kuwana kana iri mari kana zviri zvibatiso nezvishandiso vanga dzingave dzimba yatinoti non-monetary benefits ayaya hazvikwanisike izvozvo nokuti vanenge vasina kusvika kumapendero kwenyaya saka zvimwe zvezvimwe zvinhu zvine matambudziko ekuti yatinoti TNF tripartite negotiating forum chamber inoti vashandi vashandirwi nevamiririri vakwanise kunge vachiwana kutaurirana iko zvinosvika kumupendero wenyaya.
Takatarisa basa ramuri kuita iri, imi semudzimai, matambudziko aya muri kutaura aya anobatawo zvakadii vanhukadzi muZimbabwe?
Ngati kana tichitotaura ukaona dambudziko richinzerudzika riri kutambudza vanhu zvinotozoti iwaya matambudziko anotambudza madzimai vanobva vatonyanya. Tinoti tinotoita two times matambudziko nokuti munobva matarisana kuti kudzimba kwacho kunenge kusina chekudya, kudzimba kwacho mari yacho inenge isina, kudzimba kwacho takuti kune inonzi domestic violence iyayi nokuti chekudya kana kusina mirishonga ipere mudzika kana mari isingakwani chokutenga chouviri zvinoreva kuti munhukadzi haakwanise kuwana zvaanokwanisa kunge achipiwa semunhu watinoti mudzimai aripo pakuti achengetiwe kana ari kumba. Mari kana isingakwani zvinoreva kuti bopoto nemvunga mupopoto nekukonana mudzimba kunoramba kwavepo. Nguva ino yakaomera munhukadzi kupfuura mumwe munhu wose. Apa ndobva ndabata nevakaremara kuti tine vanhu vanorarama neurema munyika. Vanhu ivavo upenyu hwavo hunobva hwatonyanya kuoma nekuti patinoti kupambara nekutsvaga kana iri nguva yatinoti yecovid ino zvakaoma zvinobva zvavaomerawo naivavo.
Imi muri shadow minister, muchange muchishanda sei nehurumende mukugadzirisa matambudziko amuri kutaurai?
Chekutanga ndechekuti handina kumbogara ndamboregedza kuramba nichitaura nyaya dzevashandi kana mudare reparamendi. Ndere kuti ticharamba tichipakurudzira yekuti yatinoti tripartite negotiating forum ngaitaure zvino zvinooneka zvinobatika zvinobva zvati vanosenzerwa vatinoti maemployers vashandi vanoshanda vatinoti maworkers nevanomiririra vakwanise kunge vachivimba nekuti zvinenge zvataurwa imomo zvinonoitwa nevese vanhu ava yatinoti commitment to implement zvabvumirwa. Chechipiri ndechekuti mishonga yeCovid nepanotestiwa Covid zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nyore kuitira kuti ava vanoenda kumabasa vakwanise kuzviwana nekukasira. Zvifambiso zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa kuitira kuti vashandi vawane chekufambisa. Uviri yatinoti mari yacho inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichizobhadhara chekufambisa. Vashandi vanofanirwa kuwana yatinoti living wage. Ndosaka paenda bata kuti mari yacho haitokwani kutenga nokuti kare taiti mari my pay does not take me home. Saka nazvino ndozvaichitungori nokuti mari kana idzo. Saka tichaita zvakanyanya yatinoti dialogue yakanyanya naminista vehurumende vanomirira zvavashandi nevecommission yepublic service kuti maconditions of service evashandi ave arugirwa vawanise zvokushandisa kana zvikweredhi zvemota, zvikweredhi zvokutenga dzimba kana kungovakirwa dzimba vopiwa atinoti mabhodhi ekumabhenga aya kuti panozobuda munhu iyeye kubasa akwanisika achingowanawo yatinoti a roof over their head.
Avo vanga vari gurukota rezvavashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti shadow minister of labour muMDCT amai Paulina Mupariwa vachitaura vari parunhare muchirongwa chino chamapihwa neni Ray Choto ndakamirira mumwe wangu Marvelous Mushlanganyauye. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tatiregai timboteera mhuri yevashona iri muKenya iyo takambokurukura nezvayo mwedzi yadarika mushure mekunge hurumende yeKenya yatanga kuvapa magwaro ekuti vange vari zvizvarwa zvenyika iyi. Musakanganwa kuti mhuri iyi kana rudzi rwevashona urwu rwakabva kuZimbabwe kare kare kumakore angadarika makumi mashanu apfuura, asi muKenya vanga vasiri kucherechedzwa sezvizvarwa zvenyika iyi. Asi hurumende iripo iye zvino yakashandura zvine izvi, yakatanga kuvacherechedza serumwe rudzi rwezvizvarwa zveKenya. Tabata mumwe vakuru vemhuri yevashona vaOliver Muregerera.
Aiye zvinezvi ndodaira kuti danho rakazotorwa rekupedzisira. Zvakaitika kuti vanhu vachipuwa zvitupa, iye zvinezvi vanhu vese vane zvitupa. Kana munhu nemunhu pachake changosarira ndechekuti kana achida kutora pasipoti anongotora. Iye zvinezvi kana zvokuti munhu atange kuitawo bhizimisi rake zvingangokwanisika nekuti vanhu iye zvinezvi vasununguka chaizvo. Chinhu chikuru chiri kutifadza ndechekuti izvo vana vasimba chaizvo kuenda kuzvikoro ende vana vari kumbasa zvinofadza chaizvo.
Kuwaniswa kwamaita zvitupa kunorerutsa zvakadii nyaya dzemagariro enyu, nokuti tainzwa muchichema kuti mune muchisarurwa nenyaya yekuti hamuoneke sevanhu vemuKenya. Zvashandura zvakadii magariro enyu?
Magariro edu kana kuti upenyu hwedu nekuda kwokuti pane rubatsiro rwaidiswa nehurumende rwafanana nemabhasaris ekuti vana vadzidze nemari dzaipiwa vanhu vavanhu vakuru. Zvanga zvisingakwanisiki izvozvezvo kuti zviitike nepamusana pekuti munhu kana usina chitupa hauna mabatsirwo aunoitwa. Zvino iye zvinoizvi zvava nemukana wakanaka wokuti zvinhu zvese izvozvo zvaakukwanisika kuitika. Chechipiri, vana taakukwanisa kumiririra vana zvakanaka kuti mwana adzidze dzidzo yake isapedze. Tinodaira kuti zvava kufadza paupenyu nekuti upenyu hwachinja chaizvo.
Iye zvino vanhu vese vakapiwa here magwaro uye vakawana here zvitupa vese?
Aiye zvino vanhu vese vakawana zvitupa. Iye zvino handidairi kuti pachine problemu yatiinayo. Ndodaira kuti hurumende yakameka shuwa kuti munhu nemunhu ava nechitupa chake mumaoko. Kana musi unouno ndodaira kuti kwakanga kuine seremoni yakanga iripo yekutambiswa zvitupa iri yakamiririrwa naMinister of Interior. Ndiye akamiririra kuti vanhu vape vanhu zvitupa. Rakava zuva rakaswera vanhu vese vari ikoko vachitambira zvitupa. Wanga uri musi wa28 mwedzi wapera. Tine tariro huru yekuti upenyu hwedu huchatinakira kana iye zvinochakwanisawo kuti tizvimire mire nekuitawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvaka upenyu hwedu, zvinofanana nekuti kana kukwanisa kupachesawo nzvimbo dzekugara, kutenga nzvimbo dzekugara nekukwanisa kuvhurawo mabhizimisi atinokwanisa kuita.
Vakawanda vanoshamisika vamuregerera kuti patinotaura nemi pachirongwa munee muchidedemura rurimi rwaamai. Muri kudzidzisawo here vana venyu rurimi rwo rweshona rwekuZimbabwe?
Haruna kukwanisika kuti rupere pavana vedu. Vana vedu vari kutaura zvakanaka rurimi rwedu rweZimbabwe vese. Hakuna munhu akarasa rurimi rwaamai. Ndodaira kuti ndochinhu chinofadza ichocho. Kana dai kuri kuti ari mwana munokwanisa kukurukura naye usingatombozivi kuti akaberekerwa kuno anenge achingotaura rurimi rwo.
Totarisawo denda reCOVID-19 vamuregerera. Mati mawaniswa here mukana wekubayiwa nhomba yekudzivirira denda iri?
Tanga tisati taakubayiwa nekuti vanga vachiti vanhu vanofanirwa kubayiwa vanhu vanenge vaine zvitupa. Saka naiye zvinoizvi takatofonerwa tichitsanangurirwa tichinzi pari kuuya madoctors vanofanirwa kuti vauye vazobaya vanhu vedu.
Ndinotenda zvikuru vamuregerera makorokoto.
Haiwa tatese.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera vanove mumwe wevakuru ve mhuri yevashona vagere muKenya muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ataura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yegukura hundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngomgqibelo siku 21 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegugu rawundi bezikhethele abafuna kwenziwe, njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu esigabeni sayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo.
Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna. So kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla lezanu PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lomzekikazi. Kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi.
Kambe kulokhe kufanele na ukuthi abantwana abangamantombazana behlolwe ukuthi belokhe bezintombi ezigcweleyo baze bayekwenda ukwenzela ukuthi beziphathe?
Kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine, mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni lokho egcwele intombazana. So kusiza futhi lokuthi umntwana uma ezazi ukuthi uyahlolwa akabi kuvanza agcwale indawo yonke, uyazigcina kahle.
Siza kuzwa ngomculo kaSikhosana omutsha.
Ingoma ikhiphile ebhale ezidlala ntethe.
Utethe umuntu ohlakaniphile omakhiwa. Outhi wena ungase umthethise njani, uyabe nesithalenti yokweqa. Uthi wena sizimthezo ezikhaliphileyo kodwa emncane. Uyakuzwa ungontethe kwalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kulandela umhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwezinduna lomongameli Emmerson Mnangagwa wobulawayo, uhulumende uthi induna yizo ezizakhokhela udaba lwegugu rawundi ezigabeni zazo ngendlela yokulungisa lolu daba. Umongameli Mnangagwa uthi udaba lunye ngalunye luzacutshungulwa kukhokhela izinduna, njalo abantu bazitshele ukuthi lulungiswe njani kulabo abafuna ukungcwaba izihlobo zabo kutsha kumbe abafuna inhlawulo. Uthe kufanele abantu bebuzwe ukuthi bafunani, njalo udaba lolu lungaphathwa ngokulenketha bechabi. Induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Baphinde bacubungula ukubalisa ukuthola izithupha kwabathinteka ngegugu rawundi, ukwelulekwa kwabo lokungathuthukiswa kwesigaba seMathebeleland. Ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asidingi njengabahlali bakomthwakazi ababulawelwe abantu ukuthi sitshelwe nguye Emmerson Mnangagwa ukuthi siluphathe njani lolu daba. Whether unike amandla izinduna ukuthi ziphawule ngezigaba ngezigaba ukuthi zilulungise njani. Kodwa kokuqala sithi asiyi kumlalela ngoba uvele engumbulali. Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna. So kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla lezanu PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lomzelikazi. Yikho ke sithi ke kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi ngoba sebengani basebenzela izanu PF okwedlula abantu laba abayibo ababaholayo ngezigaba ngezigaba zabo. Kanti ngakwelinye icele futhi njalo kule ndaba esiyikhangeleleyo ukuthi thina mhlaka 1 August 2018 after my elections eZimbabwe, u-Emmerson Mnangagwa wakubona kufanele ukuthi afake International Commission eyayihedwa uMokhlante owaye ngupresident wakwele South Africa. Kodwa ngase sifika edabeni lwegugu rawundi sicabanga ukuthi yilo ngabe udaba okuba le International Commission ezophatha lolu daba. Simbona u-Emmerson Mnangagwa engayenzi ngendlela esifuna ngayo, njalo simbona e-appointa i-NPRC esicabanga ukuthi kuyi-organ esebenza ingaphansi kokulawulwa nguye u-Emmerson Mnangagwa. Kanti njalo futhi sinanzelela ukuthi kulala ama-CSOs akhe ayiwo afumayo kwelikamthwakazi akhanya engani asebenzelani lohulumende kodwa ayisebenzelana kanye lohulumende wakho Emmerson Mnangagwa. Kanti ngakwela incele sibuye futhi simbona esefuna ukusebenzisa izinduna ezikhontrola ngokuthi lolu daba luphathwe kanjani. Nxa sikhangela ke uluhlu lwezinto ezibekiweyo lapha kulokho othi athi kukhulunywe ngakho, sithi thina batshiyelani indaba ye-International Truth and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabantu abangela sici njalo abangazange baphatheka kulolu daba lombhuqazo. Ngoba nxa sikhangele thina indaba ye-Gukurahund i-genocide edinga international attention, hashi nje ukuthi ibanjwe ngumperpetrator ezifakela abantu afuna ukuthi abafake, esenzela ukuthi umphumela ungaphumi ukhomba umunwe kuye ngoba kunguye owabulala abantu bakithi ngalo umbhuqazwe.
Sesikhangela uluhlu lwezikhalazo zezinduna, khona konke yini okukhathaza isigaba zeMathebelele kumbe kuningi okuchiwe phandle?
Bakhe phezulu nxa sikhangela ukujula kodaba lwenhlupho zeMathebelele. Kule ndaba izinduna layo Emmerson Mnangagwa abangafuni ukukhuluma ngalo udaba lwe-1979 Grand Plan eyabhalwa yiZANU-PF ukuthi bazahlukumeza njani amaNdebele, bathathele umbuso, bathathele umnotho wabo lakho konke okungenza amaNdebele, kumbe ngithi abantu bonke abavela komthwakazi abagoqela indimi ezingu-13 ukuthi baziphilise ngokugcweleyo. Sinanzelela ukuthi i-1979 Grand Plan ikhulumile ngokuthi ezikolo zakithi kumele kufundise ababalisi besishoneni, ema-police station, emahofisini kahulumende, umhlabathi wakithi, emabhenki kumele omanager bebe ngabavela khona le Mpumalanga, lawo yonke into mhlawumbe engahlanga phezu kwabantu bakomthwakazi. Konke lokhu sikubona bengakuphawulanga, bengakhulumanga ngakho, ngoba iZANU-PF iyabusa namhlanje kwelikamthwakazi for the past 41 years besebenzisa le rule book eyi-1979 Grand Plan ethi abantu bakithi bangama second class citizens endaweni zakubo. Kungakho ngisithi mina indaba yombhuqazwe ayipheleli kulabo ababulawa ngo-1983 kusiya ku-87 kuphela, siyibona iqhubeka. But ngakulesi sikhathi sibona isibuya i-economic genocide whereby amathuba emsebenzi, lamathuba okuvula amabhizimusi, le ndaba ezilokwenza lamasiko kamthwakazi wonke jikelele zibulewe nguhulumende nalowo eZANU-PF okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. Esikunanzelela thina sithi kuyikuphuca abantu bakithi amalungelo abo besebenzisa ukubusa kwabo phezu kwethu. Yikho sithi konke lokhu abakukhulume ngakho mhlawumbe bakwenza kwangani ngama-demands, u-Emmerson Mnangagwa akayi kukulungisa ngendlela esicabanga ngayo ngoba yena enguye u-perpetrator. Kanti njalo okunye sinanzelela ukuthi ukwenza lokhu njengoba umnyaka ka-2023 wama-elections ususondele eduzane, ufuna ukuthi abantu bemvotele becabanga ukuthi hayi ngumuntu ohlukeneyo lo Robert Mugabe, kanti ngabantu abafana nayo futhi esenza kanye khonoku wawusenziwa ngu-Robert Mugabe.
Lo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abalithumi lambili babulewe umkhuhlane we-COVID-19, kwathi abedlula amakhulu amathathu 386 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa ileli gcikwane selokhu laqhamukayo la kwedlula izigidi eziyinkulungwane. Labulala abedlula inkulungwane ezine asebehlatshewe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili. Uhulumende uthi ulokhu esamukela amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 lanxa kwezinye izigaba zelizwe abantu besithi ayasilela. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane, kulandela ukuchothozwa kwakhe ngendlela aphatha ngayo udaba lwe-Afghanistan, umongameli Joe Biden weMelika ngolwesihlanu uthe uzaqinisa ukuhlengwa kwezizalwane zeMelika ezikulelo lizwe ezilokhu zizama ukusuka kulandela ukuhluthunwa kombuso walelo lizwe ngamalwecacha ohlobo lwesitaliban. Iningi lisegcekeni lendizamchina eKabul, lapho okulengxabangxoza khona njalo sokusele amalanga alithumi kuphela ukuthi ibutho leMelika, okuyilo elihlenga abantu, liphume liphele kulelo lizwe. Amalwecacha kwelenje esigabeni seTilaberi azenzela santando lanxa kule migoqo eminingi ebanqabelayo. Njalo kulokuhlaselwa kwabantu nokubhonjwa kwezinye indawo, kutsho amalunga edalela iParliament kuleyo ndawo. Ukuqeda lolu hlupho, eleni nje selithe kule state of emergency lavimba ukuthi abantu behambe ngemdududu, lavala imikambo ecatshangelwa ukuthi iphathisa amalwecacha, njalo selibeke imigoqo ethile ekuthengisweni kwamafutha ezimota awe-fuel. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempila kahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi isabelo zingelamanzi, okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempila kahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi sabelo zingelamanzi, okulakho ukudala kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. Abafundi esixoxe labo bathi sebefisa ukubuyela ezikolo ngoba ukuhlala emakhaya kuphazamisa ikusasa yabo. Omunye walaba bafundi uLindi Spanda uthi abanye bakhe abasoze babuyela esikolo ngenxa yesikhathi eside abasithethe behlezi emakhaya.
I-lockdown le isi-affekthe kakhulu, especially endaweni zesikolo isi-affekthe kakhulu sibili, especially amankazana amaningi agcine sezithwala ngokungayo esikolo.
Umnumzana Arnold Mangena odabuka ku-Ward 5 koBhewula eMatobo uthi ukhathazekile ngokuvalwa kwezikolo.
Ikusasa lethu asiselaqiniso lalo mpela, asisakwazi lapho esiya khona ukuthi siyophetha ngani. Abaningi sebeyenza ukuthi ngithengisa, abanye bathengisa ama-airtime, abanye sebelima izingadi bethengisa izilimo, abanye batshaya izitina.
Umnumzana Luka Ncube ongumzali la engowebhewula uthi akukho okwenziwayo esikolo ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.
Akula nto elungiselelwayo ukuthi kule themba lokuthi izikolo zingavula. Kulokho kuhlezi njengokuthi amanzi analana ezibholane nalana alandwa ngaphandle kwesikolo kumbe whatsoever iwona la khona, kodwa la ukuthi kumbe kuthiwa kulungiselelwa for ukulwa nalo mkhuhlane, hayi into engekho lapha kithi endaweni yethu asikayiboni.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Dennis Moy oyenandeni eGwanda South othi kusaselwa umsebenzi omkhulu okufanele wenziwe ezikolo phambilini ngokuthi zivulwe.
Ubunzima bukhona kakhulu sibile kuvulweni kwezikolo lapha, uthi uyakhangela ezikolo ama-classroom ukuthi malutshwane kangakanani, uthi uyakhangela ubuningi babantwana, uthi uyakhangela ifurniture nje yona ekhona ukuthi ingakanani. Ngokubona kwami sibili, ngibona engani special emakhaya kuzenza igciwane lelimemetheke kakhulu kakhulu. I-risk ebantwaneni, i-risk kubabalisi, it's even risk to the community.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi iningi lezikolo zakibo lisizwa izizalwane zakuleli eziphetsheya kwelizwe ngemithi yokuhlanza izandla, ama-sanitizer.
Bayazama ukuthi bethumele khonalokho ama-sanitizers, amamaski, ama-standard liquid okugeza lezo zandla. Bazamile impela abantwana, especially esikoleni sethu lapho eseNyashongwe. Ma nginanzelela, hhayi bazamile ngamandla. Okubuhlungu ukuhlala kwabantwana ekhaya, eyi kwisimochi umochi ekusasa labantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge okufanele kwenziwe andubana izikolo zivulwe.
isikolo kufuze kube namanzi lokuba abathisha amaningi abhubha ngesikhathi lesi sidlulele abaheadmaster abhubha. I-concern enye futhi ngeyokuthi ama-class sizes la makhulu ama-classes la ukuthi uhulumende angenele abe-reduce i-ratio yabantwana. Lokunye futhi ukuthi khathesi kunje iholo lingani lincane kambi sokuthi uhulumende la angani uyangezelela iholo labatisha. Ekuhlatshweni lapha sithenena kulama-challenges ama-line made kakhulu endaweni ezithiyeneyo sithi ababalandi ezikolo laba abafuna ukuhlatshwa bahlatshwe besezikolo zabo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Dawungana Ndoro utshele lomsakazi ukuthi sebegebhe izikotho ezikolo balungisise ezinye eziyinkulungwane ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 lapho besesikolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa losakhulayo olwela ilungelo loluntu uMnumzana Josephat Mzaca Ngolube.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngingabe ngelela abalaleli bonke abalalileyo. Hayi nyathaba ukwamukelwa nguwe Chris Gande ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani okwenziwe ngabasakhulayo bakwele Zambia okuthiwa yibo ababangele ukuthi uMnumzana agayinde ijilema anqobe kukhetho?
Kuyisibonelo esikhulu kakhulu ebantwini abatsha beZambia into abayenzileyo ukuthi banqobise lo mkhokhelo ongenileyo H&H abathi ngu-HH. Abantu beZambia isikhathi esiningi kakhulu badubekela kibo ekhaya. Kukalutshwana ukuthi uhlala nomuntu weZambia emazweni lapho esihamba khona njengabantu beZimbabwe sigcwala indawo zonke. Angitsho ukuthi abakho emazweni but bakhona, kodwa ngobuningi babo abantu beZambia bahluphekela kibo. So kuyinto enhle ukuthi bona abayatshanje abantu abafisa amathuba emisebenzi ukuthi impilo yabo iqhubeke phambili babelele kusasa elihle bazilwele bona bodwa. Kuyinto enhle kakhulu abayenzile abantu abasakhulayo beZambia.
Abasakhulayo beZimbabwe bona bayenelisa yini ukuthi bayenze lokho kwenzakala eZambia?
Ikuthi akhangela abatsha abaningi beZimbabwe sibili isikolo bahambile bayafunda but ungananzela unganeka bazihluphi ngokwezombangazwe basuka nje bazitshela ukuthi hayi thina lokhu asikungeni but bengananzela ukuthi amathuba emisebenzi lokuhlupheka kwabo kubanqelwa ukuthi ihulumende eyephetheyo kayenzi izinto ngendlela. Njalo ungakhangela abatsha beZimbabwe isikhathi esiningi ababambani entweni ezinjekulungisa ilizwe ukuthi babambani babe munye. Njalo ukuthi okunye singathi kwenziwa ukuthi maybe bayesaba uchuku oluphakathi kwabakhokheli labo laba. Sizamile ukuthi siphakame singabatsha beZimbabwe ngomnyaka ophele kathi sisigcwele amazwe siyahlupheka isixotshwe yile hulumente edivele ifuna ukuthi isibulale ngendaba yokuthi ayifuni ukuthi kube lo muntu ophakamayo azame ukuthi azilwele. Abakafundi abatsha beZimbabwe ukuthi basukume balwele amalungelo abo njalo balwele amathuba abo ancindezelwa yilaba abakhokheli abakhona. Mzukwana bezasukumela phezulu babekwazi ukuthi lonke uhlupho olukhona lapha elizweni lwenziwa yibukhokheli obuphecayo ukhokheli ongahambi ngendlela. Zabalula ukuthi ilizwe lakhe liya phambili okwakathesi hayi ngani nje bakhohliwe babhizi ngama-earphones ezindlebeni zabo balalela imusic bakhodla bo-WhatsApp labo-social media ukuthi basukume kusesenzima kibo.
Siyasizwe kuthiwa abasakhulayo eZimbabwe basetshenziswa ngabamabandla abusayo ukuwona bethengelwa utshwala bebhema lembanje lokunye okunjalo. Ukubona njani lokho?
Inkulu iqiniso ukuthi esikhathini esiningi izano njengebandla elibusayo liyasebenzisa amayouth. Njengokuthi kuba nzima ukuthi umuntu ayale imali evele enehlupheka uthi enzele uyudo loba lutho olungalunganga nxa uthi yabe vele ehlupheka njalo idinga leyo mali ukuthi ayenze into yena le engalunganga. Ungakhangela abatsha bakhona even abatsha abangahluphekiyo but abasenjani singakhangela kulo mfundisi lo okuthiwa ngujava lalaba abanye omayithithi bancane sebesetshenziswa izano ukujolwana belabalandeli abaningi ku-social media babeyibantu abazakhanga amayouth esingathi ngabatsha ukuze bavotele iZANU PF. So abatsha beZimbabwe gabala isikhathi esiningi asiziniki esingathi sibe lento yethu esifuna siyenze ngendlela ngokubambana la ngokufuna kwethu. Siyasuka nje siyengeke sidatshu sidabulwe center laba abakhokhela nje simbona lo ujava ugcwele indawo zonke uyawumane siyalale but uthi ngumfundisi but siyakubona ukuthi umuntu nje osereportwe iZANU PF ukuthi asebenzele yona besebenzisa i-following alayo kuma-social media akhe whether ngu-YouTube o-Twitter labo-Facebook ukuthi bamsebenzise yikho okuyi asikho sokusilimaza ukuthi
okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyalivalelisa abalaleli abahle mina ngingujoseph mzacanga ngulubenzi dai uhambo kaluphelanga lami nginje ngilaphe ngikhona umfutho wokuthi lizwe silikhulule lokho engilawo njalo siyaphambili into yenza litshela nokuthi ukulibusa izwe salibusa singabatsha iasoze sahlehla sandawo qathiswa ungakhangela unxa ufuthi ubone unanzelisise kakhulu ukuthi yona leveli ihulumende ukwenza kwayo ukuthi isigijimise isihlukumeze isigcwalise amazwe onke ibisenzela ukuthi ungabi lomuntu ophakamisa ikhanda ngoba mina into yenza litshela yona ukuthi ngesikhathi ngisuka ekhaya i-instruction yayikhona kwakuthiwa mina mbulawe kwenzela ukuthi abanye abasha abantu babone i-example ukuthi umuntu omisa ikhanda ephikisana naleyo uhulumende ebusayo uyabulawa into evele imisa ukuthi ngibulawe njengoba labona ukuthi kwesengiphumise se-South Africa balilandelela njalo futhi befuna ukuthi bangibulalele khona e-South Africa so ukuthi ukufa kwami it wants akufuzanga kube ukuthi umbuso kwami kumbe ukufa kwamzaca kube ikho sokufuze kumise i-revolution omunye la efuza ukuqhubeka phambili ajoin aqedise ukuhamba asukume nini ngobuningi bethu singathi hayi uzibane kaseko ngawuzibane ukhona lawe bana ngozibana lo usukumise okunye ilizwe liyakhusi ngalikhulula ngiyabonga ngiyalithanda kakhulu
lo ke ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube osakhulayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Dande lilale
siyabonga Chris Namhlanje kweziphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele eParliament njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana
Ngabe kuthiwa kula COVID ngabe kuthiwa le mahofisi nasihlali kodwa sesivela le Mashonaland Central Mbire sababiza ngoba lapho kwakule over 4000 abantwana khona ababe mithisiwe within a short time safika sahlala phansi lezinduna labo sobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babe khona konabo sayixoxa indaba le ukuthi bababuye lezikolo lamatitsha babe khona waba nomunye umntwana owaye ehlanguliwe laye waba lomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo waphuma le 12 points lo mntwana samkhuthaza ukuthi angeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kebe kungasondaba yakho but try and get out of that and relive your life and thina sokumele sicreate system eyamukela amankazana lawa siba rehabilitate sibabisele ku community sibabisele ku society bahlali ngoba ayishiyondaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho isona sosakha umntwana lo isono wesomhlango
ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyela ukuthi befunde kunjalo bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lolwasebenza yini kumbe kabakho abalwemukelayo
abanye bayalwamukela abanye njalo abalwamukeli so sokumele ukuthi thina njengecommunity sihlale phansi labantwana laba sihlale phansi lezikolo sihlale phansi labanye abantwana sihlale phansi lama teacher sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka labo sibanike isibindi sibanike confidence ukuthi akukho wrong there is nothing wrong that you did noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni bancediswe abuyele endleleni eqondileyo enkayi lapha mnemvela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazame ukuthi bababisele ezikolo but iproblem esilayo ukuthi izikolo azivulwanga ukuthi kule COVID lokuhlangana la kwasukukhuthaze ngenxa ukuthi umkhuhlanulo uyabhubhisa ubhubhane lomubi kakhulu but I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezimisela ukuthi basebenze labantwana ukuthi bababisele esimweni esihle I think i-approach yona leyo eka teacher eka mzali womntwana e community labanye nje around abanye abantwana abafunda lalumntwana kube yisystem ekondema linto le ibisi rehabilitate umntwana singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi, kungabe kuluhlelo eliluqoqileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njalo. Abanye basebe kudobha bathi ye thina sibili singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebe kusebenza, but njengoba nangisitsho kuba nobunzima ke ekuhlanganeni umoya wonalowo kumbe impilo kuze uthando lonalolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantwa bethu esikolo lukhona ebantwini. Obekuhlupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaya esikolo. Sazi senza okuthiwa operation bamba umntanakho, wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulaye uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli, uye enkunini yini uhambe lobani, uye emfuleni uhambe lobani, uyathokoza yini vela khona ngale. Akulaluye lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile kwenzela ukuthi sihle sibambisane masinyane uhlupho lungakayikhajani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalela ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane. Ngesizwe ke ezomculo
zalezela amanga phakathi komnyaka
umculo. Njengoba salazisa kumaviki amabili edluleyo ukuthi uSikhosana Buhlungu olubhekise kobulawayo ukuya rekhoda umculo wakhe omutsha, ezinye ingoma ezibikwa zingakakhutshwa kwakhathesi. Usitsheleke wathi sokwenza yini?
Ingoma ikhiphile ebhale ndlala tethe
emsakazweni, nasi ingoma enja khona lapho.
Utethe umuntu ohlakaniphileyo makhiwa, ongithi kwenu ngakho umthethisi unjani uyabe nesalinto yokweqa ukubone sizinsezinto ezikhalisileyo kude emncane. Uyakusho ngothethe kwami ake nidlale kwamkazana ma omncane okidani kukuzo.
Asizweni ke ingxoxo esayiqhuba laye chasisela ngomculo.
Ngizalisa kodwa ngingazikethi ule uNkulunkulu kakhalelelwa kulo ntethe kulocela ukuza abankazana kulenye ethi engani nje into yawo ekufuna ukuyitshintsha amapintshari ngathi kuthiwa dlala ntethe dlala ntethe.
Niyabonga abahlonipheki lonke elangivolayo kumnyaka ophelileyo. Ngizobonga inkunzi zangikhaya ogajeni umfana wesikrosini umaji, ngizobonga undanya ngomzimba umsebenzi abawenzayo. Ngithanda lonke bakithi
ithi balandeli bami ngithisela impilo yende ngokuyisapota eliyingenzela khona angani uNkulunkulu akalinika amandla lingadilwa ngami iscosta. Ngiyabona
¡Gracias!
ongontethe kwami. Hey, hey, umndandi la.
Umculo kaSikhosana Buhlungu wegwamba enkanye, umculo omutsha othi dlala ntethe. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Mnanga kwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegugurawundi bezikhethele abafuna kwenziwe njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.